tiri kupedzisa kutaurirana inga ndakataurawani kuti musi wa 30 July tinofanira kunge tapedza at least kuuya nemubatanidzwa unonzi an alliance agreement. Ndiri kutopuwa ripoti manje manje kune mamwe mapato akati kuti hatiri kuwirirana izvozvo, saka tichange tichianaunza iyo vhiki iri kuuya neinouya iyo kuti tinokwanisa kuudza vanhu vezimbabwe kuti izvi zvaitika, izvi ndo zviripo. Tochisiyana nenyaya dzokuswerana ichitokana sembudzi, toconcentrata on nyaya yekuprepare for election. So vanee vachidawo kufamba navamwe vanongojoina, ka vanee vasingadi vanongosara voitawo zvavanofunga kuti zvinovabatsira. Asi chataatikumbira ndechekuti ai vanhu vanga vaita muonera vamwe chete, nokuti uri wega hapana chavanobudisa. Ndosaka takati aiwa ka the MDC yakamiririra the Democratic Move ndo inofanira kubetserwa kuwedzera, handiti ka rather than kuti MDC igonobatsira kapati kadiki, notoda unobvisa mavotes from ZANU-PF auye to the opposition. Ndosaka tichida vamwe timapara, hapana munhu anonzi uyu haugoni, saka vese huyai tibatsirane titiite chinhu chimwe chete, nokuti ndo zvinoita kuti titore mavhotsi from ZANU-PF.
Vatangirai pane kutaurirana here navangosana mwoyo naamai Mujuru?
Hatisati ndataura nangosana mwoyo. Naamai Mujuru pakambombiswa pasina kukongurudwa, saka manegotiators havasati vauya pandiri kundiudza kuti chavakakona nachii.
Vamwewo vari kuti semaonero avo nekuwanda kwaita mapato ezvematongerwo enyika aya zviri nani kuti imi muubatane nevamwe vamakamboshanda navo kare vakaita savabiti navawashman Ncube nevamwewo vari kuda, nekuti nguva yekuti sarudzo dzinge dzichiitwa nekugadzirira inenge yaswedera.
Ndozvatiri kutoita izvo, ndozvatiri kutoita izvozvo zvokuti tibatane nevamwe vakambe tiri pamwe chete. Vanhu vanokonana asi dzinotungana kasi dzinozonanzvana dzava pamvuri. Handifungi kuti ukabvunza vabiti kana vawashman Ncube kuti muvabvunze kuti chamunokonana navatsvangirai ipolisi here kana kuti ipersonality. Vanokuudzai kuti takakonana papersonality, hatina kukonana papolisi, because mapolisis acho akangofanana. Saka hatinei tichida kuti vanhu vaite make that distinction. Asi mukavacheka ropa ravo maMDC esa
tombotarisawo iyo nyaya yegadziriro dzesarudzo dzacho, muri kufara here nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki?
No, zeki yaita munyama wekuti hapana munhu ane confidence nezeki iye zvino nokuda kwezvinhu zvakati kuti. Chokutanga, zeki inenge iri kuti instead kuti vave serefree vari kuitawo savanhu vari ngodhanza vachisupporta the other team. Saka munoona kuti independence yavo haisi kunyatsobuda pachena. For instance, problem yatinayo hapa inyaya yetechnical, zvichireva izvo kuti vanhu vacharejistwa sei neBVR. Pane transparency here kana kuti accountability yokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani?